kana takutaura ngative lawyer wokumafeti kwete kurerekera kuti mwoyo yedu nehana dzedu dzinodzichii kasise zvatinotaura musangano watakaita isu uyezve tikafonerwa neherald tikapindura wanga uri internal meeting yecrisis coalition yemamembers avo vachitaura zviri pachena kuti basa redu nderekudzikisa mizi yeconstitutionalism kutongwa nemutemo yeparticipatory democracy kutongwa kwejekerere yekubvisa masoja nevakapfeka mauto mumasiti kasi mopiwa democratic order iyo zvavanotaura zvekuti vamugato vakabiswa nemamachi isu tichiziva kuti munhu woga anobvumidzwa kuendesa mauto mugwagwa mutungamiri wenyika akasaendesa mauto mugwagwa pakauya vanhu vakawanda zvireve kuti zvachenurwa inoramba ichingove ngozi iri mumusha saka sezvatinotaura isu kuti kana even vakapoterera nepachi mumwe chimwe chete ngavazive pachavo kuti hurumende yavamugabe yakabviswa nemauto yabviswa nemauto ichibva yapa mutungamiri mutsva mukana wokutonga akapinda mumaelections apinda mumaelections akanzi akunda akunda kudaro secrisis coalition tiri kuti ngaaticherechedza kutongwa nebumbiro redu rigurusa remunyika rinova iro constitution of Zimbabwe
vamugwadi sei pachiita mapishapisha akadai pakati pe hurumende nemasangano akazvimirira
tinotinakidza ndechekuti mapishapisha aripo pakati pehurumende nemasangano akazvimiririra kana kuti anoti akazvimirira asi hapana mapishapisha iwayo pakati pevanhu vemunyika yezimbabwe nehurumende yedu yemuzimbabwe zvemasangano aya ndezvavanoita nezvazvo zvinozitangwa pasi rino rosi kunyanyanyanya nekuno muzimbabwe kuti masangano aya ukavabvunza vatavani mwoyo ipapo vachida havo kutaura chokwadi asi mukutaura chokwadi momo vange vachiziva kuti zvinhu zvetinotaura kana zvinotaurwa nehurumende zvinozikanwa uye ini ndine mumwe muziviro wakati nyanyei pamwe kuda zvichida ungadarika wavo pamusoro pemashandiro emasangano iwayo ukavabvunza kuti mari yavanoshandisa kuita mabasa avo anoti ndeyekukurudzira jekerere muno muzimbabwe inobvepi ndanichifunga kuti nyaya iyo yange yakakosha kuti vambotsanangurawo nemuzimbabwe mari vanoiwanepi vanoenda kubasa here vachinoshanda kugmb kana kumaindastry vachiuya vachizvifanda kana kuti mari iyoyo vanopiwa nedzimwe nyika dzokunze dzinova nyika zhinji dzacho dziri mueu imomo mavanomhanyirira kuti haeu yazenge yakati zvakati zvakati ndo vane maambassadors havanodeedza vachienda ikoko vachiisa maripoti vachiita zvakati vonyepa kuti vakazvimiririra aiwa pachokwadi havana kuzvimiririra saka ndosaka hurumende yemunyika ino ichiti ava vanhu ava zvavanoitawo zvakashata ukaenda kuamerica nhasi iwo uri kuamerica ikoko unouziva mutemo unonzi the Logan Act unouziva zvaunotaura mutemo iwoyo wakaitwa 1799 if I'm not mistaken 1799 or 1789 navajohn adams mutungamiri wekuamerica wenguva iyoyo kuti aiwa kana munhu womuamerica akashanda nenyika dziri hostile kuamerica kana kuti dzinoda kupunza uvopo hweamerica kana kuparadza america kana kuti nyika dzinova vavengi venyika yeamerica munhu iyeye unosungwa nekuti unenge uchishanda nemahostile forces muno muzimbabwe munomo zvinozikanwa kuti america is a hostile country kwatiri yakatipa masanctions zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzavanotamba nadzo vakatipa zvirango zveupfumi vakati nyika iyi yakashata tinoda kuona hurumende nyuwani munyika yezimbabwe serious and pf vakazvitaura zvose pachejerere vakati kuti tiite izvozvo tinoshanda nemasangano aya atinopa dzimari tichinyepa yedu kuti akazvimirira asi tichiziva kuti vari kupusha ajenda yedu kumberi yekubvisa zanupf nekubvisa hurumende yemuzimbabwe voisa hurumende yavo yatinoti hurumende nyana kana kuti papeti yavanokondrola
mukoma tabani manzwa nyaya yataurwa navamugwadi
izvi zvinototipawo muonero wekuti nyaya iri pano yakamira sei zvakanaka zvikurusa just like the way vari kutuka america vachiti america yakashata kasi station yeamerica inovapawo mukana iyo iyino studio 7 kuti huya nekutisoropodza huya titauri takakosha kuti zimbabwe iende mberi ihurukuro yekutogara pasi tofamba sei negwara rakanaka izvozvi vamangwana zuro uno vakabuda vari pamasaisai vachitaura toda kutenda hurumende yeamerica nekuti iri kutaura kuti tinoda kuprioritiza more than 423 million in aid and investment in zimbabwe including servicing the Kariba South project zvinhu zvekuti zvikange zvichitaurwa pachena pajekerere pasina mweya wokusoropodza nekutuka nemweya wokuzvichengetedza wokuti ini patangu zimbabwe inotanga kusharisa kusunura ichitarisa kuti dzimwe nyika dziri kufamba nenhano dzinotyisa dzekusumudzirwa iyo yakamira iri mugwara rekutuka nekutoropodza.
Vamugwadi petai chinongwa chedu.
Ah, chanangofarira hangu ndechekuti vata vane moyo vanoita semunhu unonzwisisa. Vanoziva havo kuti ZANU-PF ine super majority yayakahwina kubva kuvanhu. Vanoziva havo kuti ZANU-PF ibato rine masimba akabva kuvanhu. Vanoziva zvekare kuti zvarongwa nemusangano weZANU-PF ndozvinoti batai super sirino. Tafara hangu naizvozvo ndandichifunga kuti kuda havazivi kuti mutungamiriri wenyika aripo. Ndambonzwa vachitaura zvechrist of legitimacy pakutanga. Saka ndafarira hangu kuti aiwa vanhu vanenge vachingoita havo manyautsa mukanwa kana kungofara havo kokungoti sevana vanenge vaungana havashayi zvokutaura, asi vanenge vachiziva havo nechemwoyo kuti aiwa muhofisi yomutungamiriri wenyika hamuna vakansi.